Hurumende yakazivisa kuti ichazenge ichibvisa vanhu vese vanoshandira mupublic service papayroll musi wa30 Gunyana kana wange wasvika kana vachinge vasati vaita biometric registration. Tine vashandi vazhinji vehurumende vari munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuwanikwa vatadza kubata deadline iri. Vhiki rapfuura iri yanga yangori vararamhanya vanhu vachimhanya kumahofisi ekwaregistrar general vachida kuti vakwanise kubita deadline iri, asi taona kwavasvika ekumahofisi ikoko kwaakusina zvikwanisiro zvekuti vakwanise kurejestwa, zvaita kuti vamwe vangogara nguva refu vari kumahofisi aya vachitadza kurejestwa. Taonawo vamwe vachitadza kuwana mari dzemichovha dzekufamba kusvika kumahofisi ikoko, zvaita kuti vatadze kubata nguva yakatagwa nehurumende. Tichitarisawo zvakare, chikunyanyoshungurudza ndechekuti vana vari kusara muzvikoro vasina anodzidzisa. Tichitarisa kunyorwa kuri kuitwa mazamanishoni nemagrade 7 zviri kudokanganisa kufamba zvakanaka kwezvinhu muzvikoro, vadzidzisi vachi manyira nyaya ini.
Sei hurumende ichimhanya-mhanya kudai isingape varayiridzi nguva yakakwana yekunyoresa?
Inyaya yekuti vari kuteerera zvavari kuziviswa neWorld Bank, sezvo tiri kuziva kuti hurumende yedu yamapapets ecapital vari mumodi yedu yeliberalism, vachiti zvavangoudzwa izvozvo ndo zvinoita zvazvimbwasungata zvevane mari. Saka tichitarisa isusu dai mapriorities edu anga ari right, zvaiitwa nenzira isingadisrupte provision neservice muzvikoro. Kunyanya isi taipropoza kuti iyo hurumende yaifanira kugadzira mamobile teams anotenderera achitarisa achiengaja vanhu paground vachiupdata database ravo uye vachibva vaita biometric data sharing yacho, zvaiita kuti vanhu vasamire kuenda kumabasa. Tichisingawedzere kushungurudza vanhu vagara vari kutambira mari shoma vachitotadza kuenda kumabasa.
Chinangwa chekunyoresa uku kwebiometric registration kunopa mutsvako wechii kuvarayiridzi?
Chinangwa chataziviswa ndechekuti vanoda kubvisa maghost workers. Zvinoba kuda kubvisana nekubvisa maghost workers ndobva vakutobvisa mareal workers ari paground nenyaya yekuti havana kuita biometric registration. Saka tichiti tichikurudzira kuti dai vaenda paground vanoita registration vari ipapo, vachiona the real workers vari paground vovaregister pabiometric platform, vobvisa the ghost workers vanogona kunge vakangopinda mupapayroll vasina basa ravari.
Pari zvino nhengo dzesangano renyu dzakadzokera kumabasa here kana kuti dzichiri pakungoramwa mabasa?
Nhengo dzedu hazvina kumbobvira dzaramba mabasa, asi kuti dzadzisingakwanisi kuenda kumabasa nenyaya yekushaya mari. Saka kana munhu uchishaya mari yekuenda kubasa uri incapacitated, ukatsanziridza ukaona mari unoenda, kana washayawo hauende. Ndo patakangozivisa hurumende tichiti vamembers edu aincapacitated, zvichireva kuti kuenda kwavo kubasa kwaakuenderana nekuwanikwa kunenge kwaitwa mari. Kana yashayikwawo vanenge vasingaende, musi waya wanikwawo vanenge vachingoenda.